mumwe wevari mudambudziko iri muzvare dadirai chimbunde avo vanoti vakatiza kwavaishanda nekuda kwemabatirwo avanoti vaitwa anosanganisira kushandiswa semadhongi uye kumanikidzwa kuita zvepabonde nevavaishandira.
Tutsvagoro basiro chakatiza kuofisi nekuti kuofisi chaibatwa semhuka, tichinwa chikafu, tichinwa mvura yekumwa. Taikatiza tichirwara tisina medication nekuti kumasponsors houses taibatwa tichibinywa tichiunzwa kunzi I fully paid for you, I own you. Ndoita zvandinoda newe. Tikati zviri nani titize, but apa tisazive zvekuita. Takangotsvaga pekungoti tiwande, but hatisi safe. Agenda akatiunza kunoko ari kutitsvaga neofisi yacho iri kutitsvaga, hatisi kuziva zvekuita. Miri iri kurwadza, tiri kungotya.
Muzvare Maria Masunda vanotiwo upenyu hwavari kurarama hwave kutyisa, asi kwekumhanara hapana nekuti kwavanoenda hakuna anovateerera.
Icomplained kuna agenda akandiunza akanditi atine ofisi, ofisi inokuchinja imba. Po pandakazoenda kuofisi, ofisi ndobva yasvika ikati sponsor wako achatisungisa, please don't ever come back kuofisi kunoko. He fully paid for you, he owns you, anoita zvaanoda newe. Please, chaunenge usina kufarira unotaurirana naye, but uri kuda kuchinjwa imba, ndiye anokuchinja, your owner. Please, satombouye pana papa office.
Mumwe womusikana akakwanisa kutiza achibuda muOmen, uyo ada kungonzi muzvare Tariro, vanoti zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinosiririsa.
Magurupu umu unotozonzwa vamwe vachitaura kuti vanobatwa chibharo kana varume vacho vanetsana nevakadzi vavo, vanovatora ivo vavaita vakadzi. Ende vakada kuti vachitanga kuti vatsvage rubatsiro rwekuti vaende kumba, hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuwana because hakuna embassy yekuti vanokwanisa kunomhangara. Ende vamwe vacho havatobvumidzwa kubuda.
Muzvare Tariro vaenderera mberi vachiti dzingoriwo nyasha dzamwari kuti vanorarama zvakanaka vari ikoko, nekuti chimwe nechimwe chinogona kungoitika chero nguva.
Unenge una mwari wako, vamwe vanotozongozvitambira omirira kuti contract ipere, kana contract yapera ozokongoenda kumba. But unenge uchitoitwa mukadzi semakore acho aunenge wakasaina iwayo. Vamwe vanenge vakakusainisa makore 2, vamwe vakasainiswa kana 3 paoffer letter.
Asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende haina kungopeta maoko nezvenyaya dzemhando iyi. Aka akasike kutanga kunzwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunyika dzekuMiddle East zvichitsvaga maforomanyoro zviri kuchema nekushungurudzwa. Muna 2016 madzimai anodarika mazana maviri ainzi akanga achitambura ari muQuwait mushure mekunge vaendako vachikwezvwa nemari dzakawanda dzinenge dzichinzi dzinobhadharwa ikoko. Hurumende inonzi muna kurume yakambobatsira vamwe vane chitsama vaive vachitambura vari kuOman kuti vadzoke kumusha. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAaron Nepera. Asi vaNepera vakamboudza vatori venhau kuti uwandu hwevasikana vaida rubatsiro ipapo hwaisvika kuzana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika. Izvo zvinonzi zvinoita kuti vakawanda vade kubuda kunze kwenyika vachiti kusiri kufande kupi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.